manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 27 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro-soro rorambidza dzimwe nhengo dzeTCCC nemamwe mapato kukwikwidza musarudzo.
Mugano unoumbiridza ukama pakati peRussia nenyika dzemuAfrica unobatsira kuti pave nekutyidzana panyaya dzakawanda wanda dzinosanganisira dzezveupfumi, dzezvematongerwo epasi rese.
Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vopa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chikopokopo pachena. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yakwanisa kurwisa uori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare re-electoral court muBulawayo nasi ramisa nengo gumi nembiri dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change nedzimwe nhatu kubva kune mamwe mapato kukwikwidza musarudzo dzeparamende nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kudare renomination court musi wa21 mwedzi wapera nguva dzaidiva kuti munhu ange aisa magwaro ake dza4pm dzadarika. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Mutongi wedare iri Justice Mungani Njovu pamutongo waturwa na Justice nokutula moyo vange vakavamirira vati dare renomination court rakakanganisa kutambira magwaro enengo idzi musi wa21 na22 chikumi nekudaro havafaniri kubvumidzwa kukwikwidza nengo dzezano PF ndidzo dzakaenda kumatare kuti veTCCC varambidzwe kukwikwidza. Wetarangiri chimirira nengo dzezano PF Advocate Tembinkosi Magwaleva vati mutongo uyu waratidza kuti dare ratevedza mutemo.
Kana zvakakanganiswa zvinenge zvakakanganiswa apa pane kuita vamwe vanopiwa mukana yekuita zvisina kuzoiswawo kune vamwe. Saka vanhu vese kana vanzi zvinopera na4pm ngazvimboperawo na4pm hazvizoda kuti pange paine vamwe vanozovhurirwa masuo manheru kusvika kuma11 kusvikara kune rimwe zuva vachivhurirwa vachavarete. Saka vopara nemuwacho
vachinyora padande mutande ravo reTwitter mutauri weTCCC Advocate Fadzai Mahere vati bato ravo richapikisa mutongo uyu vachiti vanhu vane kodzero yekusarudza vavanoda kuti vavamirire mudare reparamende. Mune imwewo nyaya mutongi wedare Electoral Court muHarare Justice Nevai Wamambo nhasi varasa chikumbiro cheTCCC chekuti vanhu vari kuda kukwikwidza vakamirira bato iri zvisina mvumo varambidzwe kupinda musarudzo richiti bato iri harina kugutsa dare kuti paive nemusiyano pavanhu vakasaina magwaro evanhu ava pamwe nevanhu vakadomwa nebato. Gweta revanhu vakanyoresa kupinda musarudzo vasina mvumo vatina Shezindo vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti vanhu ava vakashandisa mutemo pavakaendesa magwaro avo nomination court.
Dare raongorora rakataura kuti mutemo wakashandiswa kunota apiwa hausiriwo ndochekutanga. Topinda mumamerits zvakataurwa zvacho zvizhinji zvanga zvisina kunyatsonangana nenyaya kana zvanga zvisina kunyatsoburitsa umboo wanga uchirakidza maclients edu anga ari kunzizvo they are bogus, they were really bogus. So we stand by what the court has said.
Asi imwe nengwe Triple C angeri mudare paturu wa mutongo uyu va Jameson Timber vauza Studio 7 kuti mutongo wa nhasi uchapikiswa neveruzhinji musi wa 23 Nyamavhuvhu.
Vanhu vanzi nhasi ava nezeki ndevedu havasi vedu, saka nyaya isu tichaipedzera musi wa 23 kuballot box. Macitizens vanoziva kuti makandidates avo ndevanani, ndo vachanovhotera ivapi. Ava vakaiswa nefazi nezanupf vachavhoterwawo nefazi nezanupf.
Pane vanhu vanodarika gumi nevasere vakanyoresa kuti vakwikwidze pasi petriple C vasina mvumo kubva kubato iri, izvo zvinoreva kuti mune mamwe matunhu pane nhengo mbiri kana nhatu dzichange dziine ruvara nemifananidzo yebato iri. Mune imwewo nyaya yange iri kumatare, dare electoral court rarasa chikumbiro chamuzvare Linda Masarira, Labour Economists and African Democrats, chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika mushure mokunge mapepa avo arambwa nenomination court vachinzi vainge vatadza kubhadhara mari yaidiwa kuti vakwikwidze paine nguva kudare renomination court. Muzvare Masarira vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu wavadzosera kumashure.
Tichitarisa nyaya iyi, ndakakundikana kuzadzikisa kubhadhara nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission yairamba mari yemuno muZimbabwe. Haisi mhosva kushaya mari yekuAmerica, ini ndine mari yemukati menyika ino. Zvakare zvinotidzora shure, kunyanya sevanhukadzi vari kuva varira kuti tive nekuenzaniswa pane zvematongerwo enyika. Zvinhu zvinosuwisa zvikuru, asi ndinovimba kuti nekufamba kwenguva ndichagonawo kuwana mufaro wangu.
Gweta ravo vaAndrew Makoni vati vachatura danho rekuti vopikisa mutongo uyu here kana kuti kwete, mushure mekuona zvikonzero zvemutongo uyu izvo zvisina kutaurwa mudare nhasi. Tichiri kumatare, dare repamusorosoro reSupreme Court rati tichapa mutongo panyaya yavaSylvia Kasukwere kuti vabvumidzwe kukwikwidza mangwana nenguva dza9 mangwanani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Bazi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapiwa chikopokopo nemutungamiri wenyika yeRussia pachena nhasi. Izvi zvazoiswa nemunyori mukuru mubazi iri vaNick Mangwana padande mutande ravo reTwitter. VaMnangagwa vari kumusangano weRussia Africa Summit kuSt Petersburg wakakokerwa nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin watanga nhasi. Zimbabwe iripo pakati penyika nhanhatu dzemuAfrica dzanzi dzichapiwa chibage pachena neRussia zvakare. Ko, musangano weRussia neAfrica uyu wakakosha zvakadii kuAfrica? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza anodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa.
Musangano weRussia Africa Summit musangano wakakosha nekuti musangano unoumbiridza ukama pakati peRussia nenyika dzemuAfrica. Unobatsira kuti pave nekudyidzana panyaya dzakawanda wanda dzinosanganisira dzezveupfumi, dzezvematongerwo epasi rese nezvekudzivirwa kwekukanganisika kwenharaunda, ingati maenvironmental issues. Saka mukana wakanaka wokuti nyika dziwane kudyidzana.
Taona Zimbabwe iri pakati penyika nhanhatu dzapiwa chibage neRussia pachena. Muri kuona sei zvaitwa neRussia izvi?
Zvaitwa neRussia hongu zvinoda kutendwa nekuti kupuwa chinyango chidiki chakaita sei hakuna kufanana nekusapuwa. Asi tikada kutarisa tichienda kumberi, handifungi kuti zvinonyanya kubatsira zvakanyanya nekuti zviri kudiwa neZimbabwe panguva ino zvinhu zvakawanda uye zvakakura zvinokunda kungopuwa chibage chinogona kungopera munguva pfupi pfupi. Saka aiwa zvinotendwa, asi tinoda kuziva kuti hazvina hazvo zvazvinonyanya kubatsira takatarisa nematambudziko akatarisa neZimbabwe.
Ko, semaonerenyu sei vatungamiri venyika veAfrica vashoma vaenda kuRussia rwendo runo tichienzanisa nepakatanga kuitwa misangano yakadai?
Nyaya yeRussia mukutaura kwevechidiki ndo inonzi iri kupisa nekuda kwekuti tikatarisa kuti Russia iri kukonana nenyika dzekumavirira dzakawanda sei, ukazoonekwawo zemberana neari kukonana nenyika dzakawanda nerubatsiro runobatika rwatsiri kupa kunyika dzirikwanzo zvinoita kuti ukama hwako nenyika idzodzo husafambe zvakanaka. Saka nyika dzakawanda maafrica dzinogona kunge dzaongorora nyaya dzichibva dzaona kuti zviri nani kusawanikwa muchizemberana neRussia.
Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Commission inoona nezvekurwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri mugwara rakanaka mukupedza dambudziko reuori zvichitevera kukwanisa kupedza dambudziko iri nezvikamu zvingangosvika makumi manomwe nezviga zviviri kubva muzana kana kuti 72% gore rapera. Asi mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti uori huri kutowedzera munyika. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano mukuru unoitwa gore negore wekomishen iyi, sachigaro veZAC, Justice Lois Matandamoyo, vati gore radarika, komisheni yavo yakakwanisa kudzosa mari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni 12 yainge yakawanikwa neuori. Asi vachizvirova dundundu kudaro, zvabuda pachena pamusangano uyu kuti kune vamwe vashandi veZAC vari kuitawo uori zvichinzi nevamwe zvinokonzerwa nekuti vanotambira mari shoma. Vachitaura neStudio 7 pamusangano uyu, amai Matandamoyo vavimbisa kushandisa shamhu ine munyu kune vashandi vavo vakadai.
Tinoona kuti pavanenge vachienda kupiwa mari vaone kuti kupiwa mari hakuna kukosha. Saka tirikuva nedzidziso kune vanhu vanoshandira organization yeZAC kuti mari handicho chinhu choga, asi mari inouya nekuti tinenge takwanisa kumiridza muori mukati mwenyika. Ndiko kuti chikwama chehurumende chikuru, kana chikwama chehurumende chakura, mari dzinobva dzawanda kuwanda.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police ndiwo mamwe apomerwa mhosva yeuori hwemhando yepamusorosoro. Naizvozvo mukuru weZRP vatandavantu Godwin Matanga vakumbirawo hurumende kuti iwedzere mapurisa mari kuti vasiyane nezvechioko muhomwe.
Isu seZimbabwe Republic Police hatibvumidze maofficers edu kuti vapuwe nyaya yechioko muhomwe. Asi takatarisana naizvozvo isu vose vakuru vemachipurisa tiri kuendawo kuhurumende kuti itarisewo zvinhu zvinoita kuti mapurisa edu agare zvakanaka nokuseenza zvakanaka kuitira kuti vasapindwa nemweya wokukumbira zvechioko muhomwe.
Zimbabwe inonzi ndiyo imwe dzimwe nyika dzepasi rese dzine uori hunotyisa kana zvichitariswa nepachikero checorruption perception index. Kunyange zvakadaro, munyori wekomishin inoona nezvematare yeJudicial Service Commission JSC vaWalter Chikwana vaiyemurawo basa rakanaka ravati riri kuitwa neZAC mukurwisana neuori munyika.
Mazuva vachitaura veanticorruption chairperson kuti maconviction edu iri pa72%, zvinova zvinofadza zvikuru. Tinoimba kuti vanhu vakaramba tiine momentum yatiinayoiyoyo tichasvika kana pa100%, so tinofara nemaitirwo akuitwa zvinhu.
Asi mukuru wesangano reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vanoti uori huri kutowedzera munyika.
Kune masectors akasiyana siyana uori hunoramba huchingowedzera, kumining sector, kueducation, kuhealth. Kune macases akawanda, taona vamenshena macases anopfuura 200 avakainvestigeta ecorruption. Izvozvo zvoga zvinoratidza kuti corruption iri kuwanda, asi kuinvestigetewa kwecorruption chete handiko kunoratidza kuti kukwanisa kurwisa uori. Zvamazviro kwazvo, kana nyaya zhinji dzisati dzapera, hatione kunge sevanhu vanenge vakwanisa kuita basa ravo.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika yakazvimirira, amai Fabialis Mwedzi vanoti kunyange ZAC iri kuti iri kugona basa, zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti uori huri kuramba huchidzika midzi.
Kuda kutarisa zvekare panyaya dzemapoliticians edu kuti vazhinji vacho mukatatarisa upfumi hwavainawo, upfumi hwekuti vari kuwana zvinhu izvi kuburikidza neuori, mapurisa vamwe vevanhu vanofanira kunge vachiona kuderedzwa kwenyaya dzeuori muno munyika. Asi ndo vamwe vacho vari kutoenda pamberi kana kuti vari kubatsirana nevanhu vari kuita uori muno munyika. nyika yeZimbabwe. Tikotarisa zvekare even mumajeri kune vanenge vasungwa vakabvisa idzo mari dzechoko muhomwe kana vari kuzomburiswa nekuda kuti mapurisa vanenge vapuwa mari dzeuori. Ndichakutaura nezake kuti uori uri kudzikira. Tikurana kuti uori uri kutokwirira.
Musangano wezak uyu waona pachiitwa kurudzire yekuti mataredzi mhosva akasike kutonga vanhu vanenge vachipomerwa mhosva dzeuori nekuti kune chinono chanzi chiri kuitika mumatare aya. Zimbabwe inonzi panyika zana nemakumi masere 180 dzakaongororwa uori wadzo, iyo iri padanho remazana makumi mashanu nenomwe 157, zvichireva kuti ndiyo yedzimwe nyika dzine uori hwakanyanya pasi rese. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe nasi yaparura zviri pamutemo gwaro remamiriro ewandu wevanhu pasi rose kana kuti World Population Report 2023. Izvi zvaitwa paurongwa weWorld Population Day wange wakarongwa nesangano reUnited Nations Population Fund waitwa muHarare nasi, asi dzimwe nyika dzakatoita urongwa uhu nemusi wa11 Chikunguru. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura muHarare nhasi pamhemberero idzi, munyori mubazi rinoona nezvemadzimai vaMoses Mike vati madzimai nevanasikana vanofanira kupawa kodzero dzavo kuti vasarudze zvavanoda kana nyika ichida kubudirira uye kuronga mhuri.
Vamwe vangataura kuti nyaya yehuwandu hwevanhu inyaya inofanira kunge ichiindirana nemamiriro akaita yatingati ikonomi yedu yeZimbabwe kana kuti nyaya yemamiriro ekunze. Asi nyaya zhinji yabuda nhasi inyaya yekuti madzimai nevana vanofanirwa kunge vachipiwa kodzero yavo kuti vagogona kudecida zvavanenge vachidii zvavanenge vachida.
Vamhike vati nguva zhinji madzimai emunyika ana mikana yesarudzo.
Madzimai nevanasikana hatisi kuvapa mukana yokunge vachikwanisa kunge vachidecida zvavanenge vachida. Zvinhu zvizhinji iko zvino isusu as police makers zvinhu zvatinongoita tichidecida takamira tiri kwatiri tisina kunge tine involvement kana kuti tisina kunge tichikwanisa kunge tichiinda tichinoingenja madzimai nevanasikana vatatu.
Izvi zvatsigirwa nemukuru wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeZimbabwe Gender Commission, amai Virginia Mwanigwa.
Tinoona kuti matanho ese ese anoda kunzi atorwe tichinge tichigadzirisa uwandu hwevanhu muZimbabwe zvinoda izvo kunge zvichive nevanhukadzi mukati nekuti tinoziva kuti vanhukadzi ndo vanotakura pamhiri. Asi dambudziko ratinoona takatarisa society yedu inove inotongwa nevanhurume ndeyekuti dzimwe nguva chero dzimwe nyaya dzine chekuita nevanhukadzi dzinenge dzichitongerwa nevanhurume.
Muzvare Abigail Msemburi vanoshanda neUNFPA vati chakakosha panyaya yeuwandu hwevanhu kuronga kuti vanhu vanenge varimo munyika vangawaniswa sei raramo.
Tinofanira kubatana nehurumende yeZimbabwe kuti tione kuti tingabatsire sei kuti tione kuti muZimbabwe kana uwandu hwevanhu huchiramba huchikwira vangabatsirikane sei nokuona kuti vakwanisa kuvandudza kumadepartment education kumadepartments kuhealth nekwese kunoda kuti kubatsirwe kuti vanhu vakwanise kuwana raramo yakanaka raramo inobatsira.
Muzvaye Musemburi vati madzimai ndiwo anofanirwa kukosheswa mukuona kuti mhuri munyika dzingakura zvakadii. Vachitaurawo nezvenyaya yeuwandu hwevanhu vamhike vatiwo rimwe dambudziko guru munyika kuroorwa kwevana vachiri vadiki pamwe nekumbunyikidzwa kwemadzimai nevanasikana. Gwaro reWorld Population Report rinotiwo pasi rese vanhu vanodarika mabhiriyoni masere uye rinotiwo zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zvepamuviri pari kubatwa panenge pasina kurongwa zvichinzi zvinokonzerwa nekusapa madzimai kodzero dzekusarudza zvavanoda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye Zema Kanzuru.
Kana mchida kunzwa na uze chokwadi Tererai Studio 7 nguwa za 7 Maneru uye 6 Mangwanani. Endai pa Facebook page ye VOA Shona. Kana mchida kunzwa na uze nenge zichango burwa uye kana mchida okupa pungwa zenyu pa na uze du.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vemauto muNiger vanoti vari kutambira kupidigurwa kwehurumende yemutungamiri wenyika iyi vaMohamed Bazoum nechimwe chikwata chemauto neZuro. Vatungamiri ava havasi kuteerera zviri kutaurwa nenyika dzekunze nedzimwe dzemuAfrica kuti varemekedze utongo hwejekerere. Hapana ari kuziva kuti vaBazoum vari kupi. Vakuru vakuru vemauto ava vanoti vatambira kupidigurwa kwehurumende vachityira kudeuka kweropa. Vamwe vanhu vange vaine mireza yenyika iyi neRussia vange vachiratidzira muguta guru reNiamey kutsigira kupidigurwa kwehurumende. Munyori mkuru weUnited Nations vaAntonio Guterres nasi vayambira nyika dzepasi rino kuti nyaya yekutyira kupisa kwepasi kana kuti global warming yadarika. Iko zvino pasi rose rave kupisisa zvakanyanyisa zvinotopfurikidza mwero kana kuti global boiling. Vange vachitaura apo sangano rinoona nezvemamiriro ekunze pasi rose reWorld Meteorological Organization and the European Commission's Copernicus Climate Change Service razivisa kuti mwedzi wachikunguru uno ndiwo mwedzi wapisisa zvisati zvamboonekwa munhoroondo yepasi rino. VaGuterres vati zvakakosha kuti nyika sture matano nechimbi chimbi kugadzirisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Apo Zimbabwe yatarisana nesarudzo dzemusi wa 23 nyamavhuvhu, vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vari kuyambira kuti dzinogona kunetsa kutambira sezvo vamwe vanopikisa vari kurambidzwa nematare kukwikwidza. Nyaya yemhirizhonga ichienderera mberi kunyangwe pasati padeuka ropa uye gwaro revavhoti richinzi rakaita mamvemve. Sangano reAmnesty International neZuro rakati Zimbabwe haingaite sarudzo dzakachena. Hurumende yapedza makore mashanu ichityora kodzero dzevanopikisa kusanganisira kuvasunga, kuvaita kafira mberi, kuvarambidza kuita misangano uye kudzika mitemo inotyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende inoti zviri kutaurwa nemasangano aya ndezvemugodzi matsuro. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira uye varikumirira bato rinopikisa reCCC musarudzo dzedare reparamende muKadoma Central vaGift Mambipiri. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMambipiri nezvekurambidzwa kukwikwidza kwenhengo dzebato ravo kuBulawayo.
Zabura kutare High Court kuBulawayo nhasi zvatishamisa, asi tinoziva kuti ndonzira yanga ichingoshamiswa navamunangagwa mukuda kuedza kuwina maelections aya zvine chisimba nekubirira nekuti vanoziva kuti zvepachena havambohwina. Mukatarisa nyaya yanga iri mudare kuHigh Court kuBulawayo ine vanhu vebato redu reCCC vaiti takaisa mapepa edu nenguva zviri pamutemo. Kobva kwaitawo rimwe divi relezeki vanogamuchira mapepa acho vari kubvuma kuti veCCC vakatipa mapepa avo tikavakepta nenguva uye zviri pamutemo. Kwozoitawo vanhu vakaita manzwira-nzwira vanga vari kudzimba vanoti makaita mapepa enyu nguva dzadarika zvisiri pamutemo. Dare robva rachiteerera irovo vanhuwo zvavo vaiva nemanzwira-nzwira.
VaMarapira Pintaitins.
Chokutanga chatoda kuti vanhu vazive ndechokuti isu seZANU PF hatina chokuita nezeki uyezve hatina chokuita namatare enyika. Matare enyika anozvimiririra ari under donho rejudhishari. Judhishari iri independent, zeki iri independent. Kuunganidzwa kunoita vose vanogara Matare nevanoshanda kuzeki zvino zvinoitwa muparliament nemapati ose. Isusu hatinei uye hatitozivi kuti chii chaitika ikoko, nekuti isusu tiri kufamba nenyaya dzedu dzekutaura kuti vamunangagwa vavakanyika. Vamunangagwa vagadzira munzira, vagadzira mabridge, vagadzira madhamu.
Vamambipiri manzwa, Hanzi ZANU-PF iri kunyanyotarisa nezvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Chokutanga ndinoti hachisi chokwadi kuti ZANU-PF ingamira ichipopera pachena kuti hainei nezvinoitika kumatare edzimhosva. Makavanzwa ini ivo vamutungamiri wenyika vakabira vashamisa muna 2018 vachipopera vega kumasvingo kwokuti isu we are the army, we are the police, we are the cops. Saka pane zviri kuitika izvi zvatirikungoona pese pese, hapana chinoshamisa. Ndopaka muchiona tiine vasungwa vezvematongerwo enyika ana Job Sikala vapedza gore vari mutorongo vachitongerwa mhosva dzavasingazivi uye dzavasina kupara, uye nyaya yacho isiri kumbochuchiswa zvakanaka. Chechipiri, hachisi chokwadi kuti ZANU-PF ine zvayakaita papast 5 months chingaita kuti vanhu vade. ZANU-PF yakatora nyaya yemari, for example, ikati tinokupai mari yedu RTGS ichafamba iri 1-to-1 gedyegedye, asi mukatarisa muZimbabwe yese kubva Gokwe, Dinga, kusvika kwaMutare kuzasi zasi kwemaNetherlands, hapana munhu anoda mari iyoyo nekuti haichareve chino. Mapurisa, masoja vanohora mari iyoyo havasina kana chiremera kana kufunga kuti mari iyi inombotengei. Mukatarisawo zvipatara kwatinoenda kunorapwa zuva nezuva, ukaenda usina mari yako yekunotenga dhipi, yekunotenga pain killer kana waadmitwa, zvinoreva kuti wangotongerwa rufu uri muchipatara ichochocho.
Todzoka kwamuri vamarapira manzwa zvataurwa navamambipiri, asi pane rimwe, pane mamwe mashoko akaburitswa neAmnesty International iri kuti iyo muZimbabwe hamungaitwe sarudzo dzakachena nekuti vari kupomera ivo hurumende mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanopikisa kwemakore mashanu adarika. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Amnesty International haiirani nehurumende dzana Australia vana UK. Nyika dzacho dzinotuma tiposiya hadzitoirirani naAmnesty International. Imo muno Amnesty International yakavhagwa nekuda kwokuti muno Amnesty International yaiita huori vachiba mari pachavo dzavaitumigwa nemahandlers avo.
Vamambiri, todzoka kwamuri, munotiwo kudii nezviri kutaurwa neAmnesty International kuti muZimbabwe hamungaitwe sarudzo dzakachena?
Bato reAmnesty International tinorikudza, tinoriremekedza, kwete nezvarabudisa zvino uno, asi nekurwa kwarakaita kubvira kuma70s uku apo mutungamiri wenyika yedu yeZimbabwe vaEmmerson Dambudzo Mnangagwa vanga vatongerwa rufu nehurumende yevachena pamusana pebasa ravaiita rekuda kusunungura Zimbabwe. Ndine urombo mukoma wangu ava vanonge vanotaura nyaya dzimwe dzacho vachidzitora kugopisa kuro, nekuti vanoti Amnesty International yakavharwa muZimbabwe. Amnesty International haina kuvharwa muZimbabwe, ine mahofisi muZimbabwe ari zvino iri kushanda nehurumende yeZimbabwe paurongwa hwekupedza death penalty neimwe yachona yekupedza machild marriage. Vari kushanda bande nebhurugwa nehurumende yeZimbabwe. Handizivi kuti sei vakuru vasirikuziva zviri kuitika munyika yavo. Chechipiri, hatinyengedze nekunzi 43 years after independence tingamira kukwira gomo kuti tagadzira mugwagwa. Shuwa tingapemberera izvozvo gore rino.
Todzoka kwamuri vamarapira, imwe nyaya iri kunetsa ndeye mhirizhonga. Bato renyu riri kupomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga, kunyange mutungamiri wenyika nebato revamunangagwa vari kubuda pachena kuti aiwa izvi havasi kuzvida.
Pari paishu yemisindo, isu seZANU-PF we are very clear, tiri kubuda pachena kuti hatidi misindo.
Vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kune vari kumirira CCC musarudzo dzenhengo dzedare reparamende muKadoma Central vaGift Mambipiri vanga vari parunare kuKadoma kwakare. Tombo tarisa mnau zemitambo makundano makuru mutambo wenabuye madzimai kana kuti Women's World Cup. Nigeria Super Falcons yakunda Australia 3-2. Uyewo Portugal yakunda Vietnam 2-0. United States chita mangange 1-1 ne Netherlands. Musa kanganwe kuti kuchirongwa chedu che Diaspora Forum nasi tinenge tichitaura nemadzimai nezvemamiriro akaita zvino munyaya dzesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
So kuhisika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 27 kuNtulikazi 2023 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Aso ndaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngesokuthi umthetho lo esikuthi Electoral Act awulandelwa ngakuhle.
Umthetho ndaba we High Court uthi abamele ibandla le Citizens Coalition for Change obulawayo nakumelanga bencintise ugeto olozayo. Umkhokeli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin unika umongameli Emmerson Mnangagwa uhlobo lwendizamtshina yehelicopter. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Italele High Court selinqume ukuba amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change akumelanga ncintise kobulawayo ukhetho lwamalunga edale leParliamente ngoba baphuza ukuphanyeka amaphepha abo enomination court ngohlangula. Ibandla le CCC lithi lizaphanyeka udaba lolu eSupreme Court. Kubika uEzra Jesus Banda.
Isinqumo senziwe ngumantshi uBongani Ndlovu obemelwe nguJustice Nokuthula Moyo othe kusobala ukuthi abameli beCCC namanye amabandla baphanyeka amaphepha awo isikhathi esijayele, ngakho ke kumele banganciphisi ukukhetho oluzayo. Lokhu kukhomba ukuthi umphathi ntambo wezemali uSikhutha Mfundo uMthuli Ncube kulakho kungena kudala leParliament engancintisanga eCourtney Park kanye nomnumzana Raj Moti eBulawayo South. Umnumzana Ngqoba Izitha Ndlovu ligqwetha ebelimele abalitshumi nambili abamangalela amalunga eTriple C ngokuphanyeka udaba lolu emthethweni ndaba waphezulu ujabule okumangalisayo.
Aso ndaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngesokuthi umthetho lo esikuthi Electoral Act awulandelwa ngakuhle ngoba nominating officer ngalelo langa wathatha amukela amaphepha ama nomination papers yona I court isivalile after 4 PM. Indaba yona le se court ngisho le judgment akunani lezombangazo kodwa kumayelana lezokhetho.
Enye inkokeli yeSizwe Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sengezo Thabangu uzondekabe ngesehlakalo lesi esithi umkhokeli webandla lakhe uNelson Jamisa nguye wadala lolu hlupho.
Saphuziswa ngenxa yokuthi kwakutshintshwa ama-signatures. Ngisola yena ngani ngoba nguye ukhetheka kuzamele asitshele ukuthi uzabusa njani ilizwe kungelabulawayo. We need answers.
Omunye layo okhithiweyo ukuthi ancintise ngumsekeli kamongameli webandla le-United Zimbabwe Alliance umfundisi uFrank Mhlanga obencintisayo eBulawayo North kubameli bedale leParliamente usebuhlungini obukhulu.
Bangikhuphile lami yingcekeza nje le yidoti kuyayangisa lokho, kuyayangisa kakhulu ukuthi singaphiwe i fair ground. Ayikho fair le nto yenziwayo.
Igqwetha likamfundisi Mhlanga lichasisa ngesinqumo sikamantshi.
Kamangu uThafaza Chinsaro wade emele uFrank Mhlanga silusizini
ngejudgment esikho ikhothi namhlanje ibizo lika friend Mhlanga kuthiwe lona kumele angalifakwe emaphepheni ama candidates ka 20 ama elections ka 2023 okwamanje sisamelele ukubala ijudgment ngokugcwele ukuze sibone ukuthi sithatha siphi isibanga silandelayo
uNkosazana Nafadza iMahere esikhulume sebandla le Triple C uthi bazaphanyeka udaba lolu edalela Supreme Court nesiphangiphangi kaselenzanga ukukhuluma ngodaba lolu laba kubandla le Triple C asebekhijiwe ukugetho lwamalunga edalela eParliamente bemele ibandla leli idalela Supreme Court lilahle isicelo sikaNkosazana Linda Matsarira ezokuthi kumele ancithise ukugetho lukamongameli wamisa ukwenza lokhu kulandela ukwethulwa yikomishini yeZimbabwe Electoral Commission eyathi waphuza ukuphanyeka amaphepha akhe eNomination Court kusenjalo umthethandaba weHigh Court eHarare namhla ulahle udaba leTriple C sebakade bezama ukuvimba abancintisa besebenza igama lalelo bandla bengakhethwanga ukuma double candidates umnuzana Thinyashe Zinto igqeda ebelimele abalitshumi lanye 14 okuthiwa ngama double candidates
iqondileyo akhangele ukuthi umthetho uthini umthetho uyiko konoku akusebuyele ngemuva njalo akutshintshi
enye inkokeli yabandla leTriple C umnuzana Jameson Timba usola isinqumo lesi
sobala ukuthi izindaba zombusazwe kumele zilungiswe ebuhlisini ukuvota singaso zisikuvume ukuthi noma mbani kumbe ngumthetho wokhetho kumbe lidale lenkantolo lisikhethile abamile
igqota lehlaziya zombusazwe umnumzana kucacaphulu uphosela umbono wakhe
baphuzile ukuletha amaphepha abo enomination board ngakho sebephumile ekhethweni okusho ukuthi ibandla lezanupiefu selizangena ke likhijini ngoba abantu asebe-opposa nabantu abangenamaphathi amakhulu angakhontesta ukuzwayo abantu bazinika amagwaba sibone ukuthi kuphambaniseke ngapho ukwenzela ukuthi kusaza ngoba phela ule 1 week ule 2 weeks almost yokufayela amaphepha ufayela ngelast minute sesibone ukuthi yinto okungamelanga siyikhuthaze kusaza
ibandla lezanup f lalile ukukhuluma ngesinqumo lesi kodwa izimoto zabo ziyabhotabhota edolobheni lakobulawayo bayachichimba bethi sebenqobile ngimele 27 ikamela mngeza Jesus Banda
The Voice of America
Umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin usenike umongameli Emmerson Mnangagwa uhlobo lwendizamtshina yehelikopter. Abamele urhulumente babika ukuba uPutin unike uMnangagwa indizamtshina le kwele Russia lapho uMnangagwa asemhlanganweni omkhulu weRussia Africa Summit. Ele Zimbabwe lathenga indizamtshina ezimbalwa kwele Russia okuthiwa zizasetshenziswa ukuthwala izigulane lokuhlenga uzulu engozini ezijiyeneyo. Kusenjalo eleRussia lithi lizanika eleZimbabwe ele-Ethiopia, Somalia lamanye amazwe umumbu olesilinganiso esuka inkulungwane ezingamathumi amahlanu zamathani 50,000 tons ilizwe linye ngalinye. UPutin uthi ukudla lokhu akusoze kuhlawulelwe ngamazwe aza kuthola. ELeRussia lisanda kuphuma kwisivumelwano sokuthwalwa komumbu ingqoloyi lokunye kule Ukraine okulempi esabekayo. Ngesikhathi sokusele inyanga eyodwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho eZimbabwe, uthi uzokhuluma lokuxoxa lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngolwazi ezilalo ngalolu khetho lezombusazwe eZimbabwe.
Iningi labadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa sebetshengise ukuthi balolwazi olukhulu ngokhetho oluza kuqhutshwa mhla ka 23 ngabakazi kanye lezombusazwe. Kodwa iningi labeZimbabwe laba bathi abaselalo ithemba lokuthi ukhetho lungaletha inguquko elizweni labo. Baningi njalo abangafuni lokukhuluma ngendaba zezombusazwe besithi ziyabulalisa. Iningi labafuna ukukhuluma abafisi kwaziwe ukuthi yibo abatheni besithi besabela ukuthi lokho ungabadalela uhlupho nxa besethekelela eZimbabwe. Unkosikazi Melisa Mkandla uthi lobanje ehlala kwele South Africa uzazi zonke izitemo zebandla lakhe leZANU PF.
ZANU PF hoyi, Nangagwa hoyi, Musanube hoyi. Asivukeni makomrade, asivukeni akugezi, akugezi omama. Sambeni kodla mdima.
unkosikazi Ellen Dlovu odabuka eCholocho uthi lobanje sekule minyaka eminingi wagcina ukuvota ukwazi kahle okwenzakala eZimbabwe ozombusazwe.
Imbala engiyazi empili ngiyazi ezani PF oluhlaza lowe TPC olithanga. Ukuvota ke mina ngigcine ngesikhathi izaphu igwinywa izani.
Umnumzana Nelson Maphosa uthi yena akazihluphi ngokhetho ngoba esazi ukuthi alukaze luguqule lutho kusukela eZimbabwe ethola uzibuse ngo-1980.
IZANU-PF ihlezi ukhetho iLurobha njalo. Manje sineqembulele abathi iTCCC elibonakala lilamandla amakhulu. Lizonqoba ukhetho. Kodwa ke eZimbabwe ngokuba vele akula bandlela ke lanqoba ukhetho laba phambili labusa laphathizwe.
Lokhu kuphikiswa ngumnumzana Thabani Gumbo olokhe esaseZimbabwe othi ibandla lakhe leZANU-PF lizanqoba mgceke hatshi ngokuqilibezela. Esithi umgokheli waleli bandla umongameli Emmerson Mnangagwa usenze izimanga kusukela engena esikhundleni sokuba umongameli.
Ukhangele imisebenzi esiyenziwe ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa uGetsi uselungisisile. Robert Capre Mugabe International Airport isiqhelisiwe, uphakamise indlu yepalamende entsha kulesibhedlela ezimbalwa asezidilivile.
Ngakolunye uhlangothi umnumzana Themba Sikhosana uthi ithuba lokuthi ibandla leZANU PF linqobe kulolu khetho lingangentunjana yena lithi.
Ngibona iTCCC engathi izohamba phambili, izithembiso abazithembisayo zibonakala zingathi zinhle. Yileyo generation eyazalelwa encindezini sebethi ukuthi ku-enough abakubonile lo buhlungu ababuzwayo kusegazini.
Umnumzana Bongani Mathe umgcinisihlalo webandla leCitizens Coalition for Change eJohannesburg uthi njengebandla sebesebenze gadalala bezama ukufundisa izalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngokuqakatheka kokuthi baphatheke kwezokhetho.
Wonke umuntu ipolitiki yosuku iyamthinta. Ukuthi sikho siyimalini namhlanje kudalwa ipolitiki. So umuntu ongasebenziyo ipolitiki, ipolitiki yona iyamsebenza njalo. So kubalulekile ukuthi izizalwane zonke zibekwazi ukuthi kwenzakalani elizweni endezi participate. Ngoba abantu bengathula nje bahlala emuva. Ilizwe liyaqhubeka lama-politicians kuyawenza enze umathanda ngoba ibona ukuthi abantu abalanda.
Banengi-ke abangaziyo abameli babo khathesi emakhansilini ledale lephalamende. Iningi alazi njalo ukuthi ngobani abakhankasela ukubamela endaweni zabo ekhethweni oluzayo. Izizalo zeZimbabwe lezi zikhala ngokuthi kazibhalisanga ukuvota okubangelwe ukuthi uhulumende ubancitshe ithuba lokuvota beseSouth Africa lapho abasebenza khona. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Uhulumende uthi kuqakathekile ukuba abesilisa labesifazana bebe lamalungelo afanayo njalo abesifazana benze abakufunayo ngemizimba yabo hathi ukucatshangelwa ngabesilisa, kubika uMavis Gama.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni lamhla eHarare obuqoqwe inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke e-United Nations Population Fund obekuhlolisiswa isimo senani labantu emhlabeni ukwelamisa abantwana lobudlelwano babesilisa labesifazane. Bekunanzwa usuku lokuhlolisisa inani labantu emhlabeni wonke olwe World Population Day okwakumele lunanzwe emhlaka 11 Ntulikazi, njalo kuhlolisiswa impumela ye-State of the World Population Report. Umnumzana Moses Mike, umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabesifazane, amabhizimusi amancane lokunye eZimbabwe, uthi kuqakathekile ukuba kulinganiswe amathuba lamalungelo abantu bonke.
Women's bodies should not be held captive to choices made by governments or other individuals. Women must be able to choose if, when, and how many children they would like to have.
Umsekeli womeli we-UNFPA eZimbabwe, uDr. Gulnara Kadraglova, uchasise kabanzi ngodaba lolu.
To give opportunities not only a matter of choice, but also some provisions that individuals can exercise their rights. in terms of health, education, employment. It's about individual choice.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Michael Mpala uyakusekela lokhu.
Ngoba nanxa yethetho ibiye kithi nami ngimthethe wabuya kithi kusho ukuthi laye ngumuntu oqakathekileyo. So kumele sihlale phansi mina lo nkosikazi wami sikhulume sodwa sizekwazi ukuthi abantwana esizabafuna umthathi wethu bangaki njalo yena ufuna ukuyenzani kusiya phambili ngoba nyakwazi ukuthatha umuntu oyeyunivesithi aqede idegree lakhe aqede ezinye iy'mfundo zakhe.
Umpala uthi kuqakathekile njalo ukuthi abesifazane bephiwe amathuba lokutsho abafisa ukukwenza ngemizimba yabo.
Ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi sibanayo mama laba la sikhulume labo sibabone singaphonga ukuthi angoba mina yimubaba so kumele ngibe labantwana abayi-5 abayi-10 yini ngakakhuluma ukuthi hayi mina baba ngifuna ukuthi at least ngomnyaka ongaka ngibe labantwana bakhe.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Abigail Mumpambi, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukazulu ngesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution.
Kudingakala ukuthi omama namakhazana babe le mfundiso epheleleyo njalo egcweleyo uma sesikangalele lezi ndaba, ngoba lezi ndaba sikhuluma ngendaba ezi-sensitive, zindaba ezefamily, zindaba eze-society.
Kusenjalo unkosikazi Virginia Mwanikwa, esinye isiphathamandla se-commission ye-Zimbabwe Gender Commission, ukhala ngokuthi eZimbabwe konke okuhambelana lokwelamisa abantwana lokunye kukhokhelwa ngabesilisa.
If they are not the ones making decisions, to at least influence the decisions. Women then also do not have informed choice.
Uhulumende ophinde wakhala ngabantwana ababamba izisu besakhula uthi kumele kumiswe lokhu ngoba kubisela muva abantwana abaningi abangamankazana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Sengangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia liqhubekela phambili lihlasela kwele Ukraine, ikakhulu edolobheni le-Odessa lapho libhomba khona iziphala ezigcine ukudla kanye lezindlu zikazulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ibutho lakwele Niger lithi lisekela ukugenqulwa kukahulumende kamnumzana Mohamed Bazoum ngabanye babo. Elefrance lithi lisahlolisisa okwenzakalayo. Inhlanganiso ye-ECOWAS layo ithi isadingisisa okwenzakala kule Niger. Inhlanganiso le kayisekeli ukungenela kwebutho kwezembusazwe. Iqhubekela phambili imidlalo ye-FIFA World Cup kwele Australia lakwele New Zealand. Emdlalweni edlalwe namuhla, eleNigeria linqobe ele-Australia 3-2, kwathi ele-Portugal lanqoba ele-Vietnam 2-0. Bathukuthele abakubandla le-Citizens Coalition for Change abalamalunga asemiswe ukuncintisa kukhetho lwamalunga edala lephalamende kobulawayo oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Abanye bachothoza umkhokeli webandla le-CCC uNumzana Nelson Chamisa abathi nguye owenze kwavinjwa amalunga ali-12 abakubandla leli ngumthethwandaba we-High Court. Kodwa abakubandla le-CCC bathi ibandla le-ZANU-PF yilo elenze ukuba amalunga alo avinjwe ukuncintisa kukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Mfotshu Mlalazi okubandla le-CCC lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla le-ZANU-PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Ngokusebenza kwenhlanhla sesifike ku-situation e-worse than eKamgabe. UMgabe lanxa wayekuzonda kumbe kusaba wayengakakuvalela ukuthumle ekhethweni ayahamba ekhethweni ayekwenza kwenza ekhethweni. Laba esesibabona namhlanje asebesebenzisa ama-shot esivele siwazi ukuthi a-captured ngumnankagwa lozithini yamabhiza kusukela kudala. Namajazi abasala benikeza izimali nguhulumeni mhlawumbe sesibona kuvela sobala ukuthi banikeze izimali zokuthi benzeni. Nanku phela sesile judgment enje esingavumelani layo thina njengabantu nje beZimbabwe, sithi thina umuntu wonke kahambe ekhethweni odliwayo adliwe, kungabi lo muntu osabayo osuka asebenzise isandla semthetho.
Ye, ngena khona pobaba Moyo
uFotshu lapha ukhuluma nje ngenhliziyo ebuhlungu
Kodwa is speaking from a position which is uninformed. Yebo naye sekakuchiwe ekhethweni akusiko ukuthi bayazondwa, akusiko ukuthi abathandwa, ngoba phesimele eqinisweni ama-conscience lawo abantu laba abakhethweni kusukisela kufomesini ye-MDC esike sayowina kanye silo modi bazowawina futhi kwi-by-election. Significantly, awakho significant ama-conscience lawo ngoba noma ebe-contesta noma kathengacontesta i-ZANU-PF ngeke iswele 63%. Ngizathi ngibuyele futhi kuzizathu. Ubaba uPhoti lapha ukuze abe kwazi inkinga isukele ngakibo. UPhoti wabuthamisa nge-strategy sakhe lelo kuthiwa yi-strategic ambition. Ba-appointe abantu abasayinela ama-nomination forms. Baba babili, baba bathathu, baba baningi. Kwakufuna sekule confusion. Ngapha kobulawayo ngokwazi kwami kulondodo okuthiwa ngumbuso fiso, nguye kade kuthiwa uyaenani. Ngasibility wakhutha, i-signature yakhe ikhona ezeke. That's the reason why uthole ukuthi kuma-constituency amathathu azokuthiwa ebenama-double candidate. Amanye asayinelwe ngumbuso, amanye asayinelwa ngamanye ama-appointees aphithamisa. So benze njalo laba bantu imithetho is very clear. I-nomination singabhala 4 o'clock. It cannot accept anything. Bona wethu still 4 of their candidates submitted ama-nomination papers actually a day after the material time ngoba ungakhangela izikhathi ezisayithwe ngamaphepha ahambe high court. Abanye basubmite after abanye ngama-2-1. But the electoral act is very clear. I-nomination court ivala ngo-4.
Yes, kuba ngomlomo.
Ngokobulawayo ungathola ukuthi abathathi lidanga ama-provincial councillors ngoba bonke babemelela ikhamisa ukuthi akhethe ama-councillors akhe waze waqeda ngo-4. Bathesebezaa kunomination court bekungama-7-8 kwakuleli and those papers were abangakamuleleki.
Yes, ukubamba umlomo khonapho baba Moyo, baba Mlalazi kuthiwa-ke ukhophe lukini la.
It's unfortunate ukuthi iZANU-PF labanye abalandeli bayo bakubona ngaleyo ndlela. Asiyele nini njalo kuzeka. I-Electoral Commission ithi iyamukela amaphepha omuntu kuze kuyekhaya u-4. Umlungisi Moyo uyazi sike saba kukhetho. Amaphepha akho ungawasubmitha ezekho bawahlole ukubana ami kahle yini bangawahlola babona ukukhona okuseleyo bakuthi hambe olungisa lapha as long as usuwasubmithile or as long as siphakathi ecourt u-4 echaya okusiyona isikhathi esakhe sibekwe yi-electoral court uyavalelwa nitho lakhona pho even i-polling station ingathiwa ivalwa ngo-6 labo bantu abavele sebe-inside i-polling station belinde ukuvota bayavumeleka i-polling station ingase iyevalwa even before the day as long as labo bantu belokhu bekhona kuthi permissible law. So iZANU-PF as we are saying ukuthi instead of fighting ama-political battles ku-political ground kubehamba bayesebenzisa umthetho to fight political battles ngenxa yokwesaba. So ke inqumo le se-High Court abantu be-Zimbabwe in general basibhekile njalo ibanga le-TPC selipronounsile ukuthi lizasi-aphila. So abangajabuli abakhuphi inyawo ezikhwameni omlungisi bami ukujabula ngoba udaba lusazohamba phakathi ibandla le-TPC nge-understanding yethu yasemthethweni i-appeal to the Supreme Court will suspend the High Court ruling.
Baba Moyo, ngena khona baba.
Ngiyamuzwa mina bengingathi ukuthi siyajabulela bengithi ngenzela ukuthi uswazi lolu abaluthole lisuke emakhodi kalube yisifundo bona balibandla elingenama-structure yikubona manje ma sikhuluma ngokulawayo kulokho kuthele ama-candidate amafrati omunye ngowentumbane omunye ngowephumo omunye ngowempofoma something doctrine. Labo bantu labo ngabe-TPC labo babefayela amaphepha abo ngesikhathi and bengithi ngibuyele futhi kuyo kwabo ukuthi no i-submission yakhe invalid ukuthi nxa ungasubmitha effective nomination as long as it's still the same nomination and effective about 100 correct they are minor. Into a signature is a major because that's what defines ukuthi ngwaliphi bakhe bona bathi bebuya babebeza amaphepha asayinwe laba babefike ngo-4 ayesayinwe ngumbuso kanti le-court kwase kubuyeni
a new thing, right? So literally, Gabala, they have to go and press paper.
Lapha lizwe umnumzana Mlungisi Moyo okubandla lezano PF lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla lesisi becoca le studio 7. Bathabe okumangalisayo abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana asebenza ukwenelisa ukuba izizalwane zakulelo lizwe kulandela isinqumo somthethondaba esikubeka sobala ukuthi umuntu sevunyelwa ukuba isizalwane samazwe amabili, kubika umqondisi Dube.
Umthethwandaba waphezulu owe High Court kwele Botswana wanquma nyakenye ukuthi le Botswana kumele livumele ukuthi izalwane zalo zibe ne dual citizenship, kodwa ele Botswana la kuphisa lokho laphanyeka udaba lo lemthethwandaba ophezulu owe Court of Appeal. Abamile ele Botswana abasanda kwethula umbiko othi abasaqhubekeli phambili ngodaba lolu. Lokhu kusho ukuthi okwethulwa ngumthethwandaba we High Court ngomnyaka ka 2022 sokumele kusebenze elizweni. Lokhu kube izindaba ezimnandi kwabadabuka ezimbabwe abahlala kwele Botswana ikakhulu abalemuli lezizalwane zeBotswana. Isinqumo esitsha sitsho ukuthi akusela sidingo sokuthi abeZimbabwe abafuna amaphepha awokuba ngabakwele Botswana ahlanekele ukuba ngweZimbabwe, njalo abantwana balabazali abadabuka emazweni amabili achiyeneyo akusela sidingo sokuthi bakhethe ilizwe elilodwa uma besenelisa iminyaka yamashumi amabili lanye i-21. Umnumzana Titus Nxumalo olemuli lesizalwane seBotswana uyamukele ngenjabulo inyathela elitsha phezu kodaba lwe-dual citizenship.
Iphela leli siyalithokozela kakhulu, kutshengisela ukuthi ihulumene eBotswana ihulumende yazi ngelungelo labantu ezwe labantu, ngoba iminyaka yonke le besivele sikhathazeka. Nxa ulahlekelwa yi-citizenship yakho yokuzalwa, uzwe ngani kulenye into elahlekileyo empilweni yakho? Impilo yakho ayisaphindi ifane. Lanxa uphethe amaphepha lawo wabambile omabili, elinye ulibambe ngapha, elinye ulibambe nga, uzwa kusala ukuthi wehlukane lemvelaphi yakini.
Uqhubeke sithi njalo kibo abafuna ukuntshintsha amaphepha kutsho ukuthi akusoke kube lezidingo zokungena emaofisini achiyeneyo kudingwa usizo.
Izithupha zami zeBotswana lazo ziqakatheke kakhulu, zonke zisebenza okufananayo. Le bantwaneni akusasihlukuluzi kangako ngoba besiba lomsebenzi omningi okutshintsha amaphepha amaningi, amanyuzufe ungawaqedanga.
Unkosazana Sindiso Spanda, isizalwane seZimbabwe kodwa esele iminyaka eminingi ephila kwele Botswana, uthi inyathela le-dual citizenship liqondile ikakhulu kukhangelwe abantwana.
Ngithakazelela okwenziwe ngumbuso weBotswana ukunikeza abantu i-dual citizenship. Ngitsho njalo ngoba mina nginabantwana abangu-2 ngazalelwa eZimbabwe, ngumuntu weZimbabwe, but ngihlale lapha eBotswana for 25 years. Abantu abami bazalelwe lapha, so kubanika ithuba elihle lokuthi bazikhethele ukuthi bangafuna ukuyahlala ngaphi. Njengoba izinto zingamanga kuhle ekhaya eZimbabwe, bahlezi lapha kuhle kumnandi. Kodwa-ke nxa izinto zingenzeka ukuthi zingahambi kuhle ezweni leBotswana, bazikhethele ukuthi bangabuyela eZimbabwe, bayihlale eZimbabwe.
Umnumzana Ntokozo Thebe olemuli kwele Botswana, njalo laye njengabanye bakhe abeZimbabwe uthi lokhu kuhle kakhulu ukuvumela i-dual citizenship.
Nxa i-government yeBotswana isithi umntwana ozelwe li-foreigner like i-GT namaZimbabwe, he or she can hold i-dual citizenship eZimbabwe laseBotswana. It can help ukuthi lamhlanje sefuna uhambe sekuyela ekhaya, kumbene se-decide ukuthi ngelapha awusahambi kahle, se-decide ukuthi ehlala kwelakini, kube lula kuye.
Okunhlanganiso yeZimbabwe community kwele Botswana, umnumzana Sifa Chuma uthi indaba ye-dual citizenship ibuye ngesikhathi esiqondileyo.
Silabaningi lapha asebethethe lapha, asebethethwe lapha, uyathola ukuthi umuntu wakhona uyafisa ukuphila indawo zonke, abantwana bazalwele lapha, labo bayafisa ukuthi bazikhethele ukubana kumbe omunye abefuna ukuba i-citizen kundawo zonke, ngoba uyabungakwazi ukuthi impilo yangaphi. So iningi labo kuba nzima ukuthi akhethe umntwana ukuthi ukhethe ukuba umZimbabwe kumbe ukuba umTswana.
Omele iZimbabwe kwele Botswana, umnumzana Henry Mkonweshuro ubonge okwenziwe ngele Botswana esithi kungenelana lokwenziwa iZimbabwe ngaphansi kwesisekelo esitsha sombuso esika-2013.
What it basically means is that all those with children born here will not have the
troubles of going through.
Lokhu kutsho ukuba abantwana abazalwa lapha abasoke bethwale nzima ngokugijima bezama ukuntshintsha amaphepha. Ngitsho labazali abafuna ukuba ngabalapha sekuza kuba lula kibo.
EleZimbabwe lalo liyavumela ukuthi umuntu abe le-dual citizenship. Lokhu kumunyethwe kusisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka-2013. Ngenxa yokungahlaliseki kwesimo somnotho eZimbabwe, inengi eliphuma phandle kwelizwe ligcina liyakhe imizi njalo lathatha amaphepha oba izalwane zamazwe afana leBotswana, South Africa, Britain, Melika kanye lamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kweleBotswana.
Kulive talk namhla sixoxa ngokhetho oluzayo. Singagqibi uhlelo lwethu othi sikhangele besilazo. Umthethundaba we-Court uthi abamele ibandla le-CCC kobulawayo akumelanga bencintise kukhetho. Sigqiba lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo. Umthombo sithemba uGibbs Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.